Ndinoona sokuti vamunangagwa havasi kuita zvokutamba, vari kuda kufamba nebhora, vari kuda kuti ndima ifambe. Nokudaro zviri kunzi vaenda kuSouth Africa nebasa. Saka ndokuva chinhu chatinofanira kunyatsoongorora chokuti chaita kuti vafambe sematauriro azviri kuitwa nechokuti varuda kuita basa kutaurirana ne vemabhizinisi vangangode kuuya kuzodyara mari yavo muZimbabwe.
Vambofana, imimi kana makatarisa rwendo urwu, takatarisa tiri kudivi rezvematongo kwenyika kuti political significance, munoona chinyi parwendo urwu?
Inini ndinoona pasina chinoshandira chinhu. Sekutaura kwavaita ava ndekuti ivo vari kumwenda kunotinesa chimiro chavo kuti munyika mezimbabwe maane mutungamiri mutsva, asi tinoziva kuti hapana regime change, pane face change. Pachinja face yegovernment asi hakuna kuchinja regime. The same people who are ZANU-PF, who is the same people vaitukirira vaidii kune hurumende dzese dzepanze, ndo vachiripo. Saka inini handioni kuti chavanoendawo ehe, kana vachienda vachinotaura kuti isu tachinja zvaita vana Mugabe vaya, isusu hazvisiro zvatiri kuita mazuva ano. Ngavatiudze pachinja, but taiteerera kana State of the Nation address yavo nezuro is not mentioning anything that is different pane zvaitaurwa navamugabe. Saka inini hapana chandiona kuti vangotaura language yaingotaurwa navamugabe iyoye isame same. Tida kuita marelations akanaka nenyika, tida kutetidididi, hapana chitsva. Extend yacho ndiyo yatida kuona.
Vakanyenze, munotenderana nazvo here izvi?
Ini maonero angu ndekuti matauriro avo ashanduka, asiyana nematauriro aita vamugabe. Handisi kungoona kuti vari kungotaura chete. Tikabata zvavakataura kutanga, zvakataurwa mubhajeti yavo, nezvavakataura kumuseneti nepariamendi, zvinoratidza kuti chirongwa chavo chiri kuda kusunduruka kubva kune kwatakapa. Dambudziko ratinaro semaZimbabwe nderekuti takagara nguva yakareba takadzvinyirirwa, takatyirirwa chose nehurumende yavamugabe, zvokuti pari zvino zvisiri pachinhano chiya chokuti kana mbudzi yakagara yakangosungirirwa painosunungurwa inongoramba ichimbotenderera pamuti payanga yakasungirwa ipapo. Maonero andinoita ini ndokuti matauriro avakuita, kana mukatarisa bhajeti chairo, unoona kuti vakutotaura kuti zvinhu zvasiyana, hatichadi kuti tiite zveindigenization zvaya zvaingonzi tichaita 5149 yave kuvetwa chete kumadharamonds nekumaplatinum.
Vambofana, munoremerwa nei pakupa vamunangagwa mukana wokuti vambopindura zvinhu vabve mugwara ranga richiteverwa navamugabe? Chinokugozherai chii kuti muvape mukana iwoyo?
Munoziva vahondi, ona mwana ane musikanzwa vaya nhasi ati kuti nhasi ndachinja zvinonyika. ZANU-PF namunangagwa vavese army zvese ikabhau yese, ikabhau yese haisi kuti vakauya nhasi vakuti nhasi tachinja. Inini zvinondidinetsei kuti ndivatende kuti nhasi machinja kuti zvadii.
Pamwe vachinjawo zvechokwadi, munoomerwa nei kubvuma kuti kuda pamwe vachinja?
Munoziva vahwande, mwana akaya kwandiri, ndiri munhu mukuru sire, akavaya mwana wangu ini ane musikanzwa akati baba ndachinja, anoziva ndiri sori izvi neizvi neizvi. I was sorry for this. Ikabhau iyi hapana kana one thing kungochinjana chete.
Ndomboenda kuna vakanyenze. Vakanyenze, imimi munofunga kuti vangakwanisa here kutendeusa pfungwa dzavanhu vane mari kuti vauye vazoita invest muZimbabwe?
Kutendeusa pfungwa dzavanhu hazvitori nguva.
Vambofana, muchidimbu titaurire mashoko enyu kupedzisira panyaya iyi.
Ini kupa mukana, munhu ndinopa mukana. Hurumende iyi dai iri itsva, dai iri MVC kana watotaiti hativanhuii, ava vanhu vatinoziva. Saka mukana wavari kuda kuti tivape ndeupi? Vanhu vatinoziva kuti mbamba.
Vakanyenze mashoko enyu kupedzisira muchidimbu munoti chine nyaya iyi.
Munoti ini takazvona zvichiitika kuChina karangarira zvinhu zvinogona kuitika nokuti vanhu chatinokanganwa kuziva ndechekuti muZimbabwe muno ivo vanhu vezame vava vanga vakadzvanyirirwa zvakanyanyisisa vanavamugabe kubva vachiri kuhondo chaiko chaiko.